A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 19th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And as usual, we would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are discussing about the demonstrations that took place in Harare today, sparked by the spiraling cost of living.
A handful of MDC youths were joined by dozens of Harare residents in a protest that lasted about 30 minutes before police disrupted it by lobbing tear gas canisters into the crowd.
No arrests were reported at the time of going on air.
The spontaneous protest comes barely a few hours before MDC leader Nelson Chamisa told a press conference that he will be leading protests from the front.
Chamisa said his tour of the country had revealed that people are now fed up with the government's failure to resuscitate the economy.
Just yesterday, Zimbabweans faced a new round of price increases and some basic commodities like the staple maize meal remained scarce.
And let's take a listen to what Chamisa said in a press conference in Harare today.
People are just saying, President Chamisa, you are wasting time with these people. They are deaf and dumb. They will not say a thing to you. They will not listen to you. Let's just deal with them. President, give us a signal. That's what they say. And I'm telling them, look, we must give people a chance. As a leader, we must always make sure that we give people a chance. They are saying, no, we don't have any peace. So this peace you want to give a chance is not there. There's no peace in our pockets, no peace in our stomachs, no peace in our homes, no peace in our marriages, there's no peace at workplaces, even weddings, there's no peace. So what peace are you talking about? Let's just do what has to be done. And people are ready. And now I'm almost joining that chorus. Let's do what they have to do.
That there was the MDC leader, Nelson Chamisa, addressing a press conference in Harare today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m. And remember, we are also streaming our shows on our Facebook pages right now, VOA Ndebele, VOA Shona, and of course, VOA Zimbabwe.
Ongo wadiwa watereri ne watariri nasi mchurongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum. Atisi kunyanyo tarisa zvirikuitika mudiaspora chete, tiri kutarisa zvirikuitika pasi rose. Takanangana nekuratidzira kwaitwa muHarare nhasi nevechidiki veMDC vazopedzisira vabatanawo nevamwe vanga vachipindirawo mukuratidzira ikoko. Nyaya yaita kuti vakomana vechidiki nevasikana vechidiki vapinde mumugwagwa vemuHarare hanzi kuoma kweupenyu, mitengo yezvinhu kukwira uye kusagadzikana kwakangoita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika kwaita kuti vanhu vanonge svosve nemuromo. Tanzwawo mutungamiri webato iro weMDC Nelson Chamisa vachitaurawo kuti vakatenderera matunhu ose enyika ari gumi vachinzwa zviri kusangana nevanhu. Vakanzwa nyaya imwe chete yekuti zvinhu zvakaoma, vanhu vari kushupika, vari kunonga svosve nemuromo. Vakati ivo kana pachezvavo vakapedzisira vabatanidziranawo nekwaya yaiimba iyo yekuti zvinhu zvaoma. Nekudaro vari kuti aiwa kuzvigona kupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira. Ndo zvabva zvaitwa nevechidiki vebato ravo. Tinoda kunzwawo imi kwamuri kuti muri kuona sei kuti matambudziko ari munyika anga achigadzirisika, angagadziriswa sei, Chris?
Yebo Jonga, ye limzwile ke zulukandaba uJonga uthi yena lamhlanje siyaxoxa ye ngokwenzakala njengoba lisazi ubana uhlelo lolu ngole diaspora, kodwa ke lamhlanje sithe hayi iZimbabwe ikhanya ayihlalisekanga kuhle ukuthi sikhanya sixoxa ngokwemazweni khona ekhaya kusitsha hatshi bo. Lamhlanje ke sifuna ukuthi sikhangele ke okwenzakale lamhlanje ntambama eHarare lapho okutshengisele khona abantu. Kuthiwa khona bekulexuku labasekeli be-MDC abasakhulayo kade belomhlangano e-Harvest House bathi bewuqeda baphuma phandle bathi hayi sesile dlabuzane esiliphiwe ke ngumongameli wethu. Umongameli wabo ke umnumzana Chamisa ubize intatheli zindaba wazitshela ukubana ikwenzakale elizweni lokhu hayi kungani kulobunzima obukhulu kakhulu osebufuna ukuthi abantu babophe ziqine bangene ezitaladeni batshengisele bathi hayi okungayisikufaki kuphi sesidiniwe sesikhathele ye siyazi ukubana bakhona bathi hayi ayisiyo ke indlela yokuthi kulungisiswe kulokukhulumelana kodwa ukukhulumelana okukhona kuthiwa ngokwePollard okungafunwa ke nguye umnumzana Chamisa. Yiko ke siyaxoxa lamhlanje ngendaba ezijiyeneyo eziphathelane lakhona lokhu nje ukutshengisela ye okwakathesi sesilomunye womhlonitshwa wethu esimnxusileyo jonga.
Ongo parishino tava neve chidiki ve patrezano PF va pinda muchirongwa vanoitwa kwa va gakanjike ndofunga ndinogona kunge ndiri kukanganisa zita ndirokumbira mundi gadzirise rinofana kunge richinzi chii zita iri
rinonzi Alex Gakanje.
Gakanje
Gakanje Krebs
ye yeah, noti kwedu isu kwa mutoko rinenge rakunzi Gakanje. Aiwa tinotenda mukoma Alex mune chigaro chipi kuzano PF?
Ndiri ku district.
Aiwa tinotenda zvikuru tichitenda kuwana nguva yamaita kuti munge muchipinda muchirongwa chedu tichikurukura pamusoro pezviri kuitika munyika tichitangira pakuratidzira kwaitwa nevechidiki veMDC tanzwa vachiti vapinda mugwagwa nekuti upenyu huri kuoma. Zvinhu zviri kuoma, mitengo yezvinhu iri kukwira, mari dziri kutambirwa nevanhu dziri pasi. Hanzi nemwe wechidiki vatambotaura naiwe MDC, hanzi mhuri zhinji dzakungorarama nekutengesa vanhu vamavhenda muupenyu. Imiwo munoti iwo?
Nhau inoda kutanga kunzwisiswa ndeyekuziva chinangwa chaita kuti vanhu havaratidzire. Hazvinei nekumirira vanhu kana nekutambura kuri kuita vanhu, asi zvine chekuita neshungu dzavainadzo dzekuda kuratidza pasi rose kuti vane chaunga chinovateera, uye inzira yavari kuratidza nayo kuramba zvakabuda mutariro dzegore ra2018. Saka kana zvigaritwa hazvifaniri kutariswa kuti vari kuzviitira kubatana nemhuri yeZimbabwe iri kutambura nenhamo yavakakonzeresawo ivo pachavo vachivimbisa munguva dzesari dzekuti kana vakasakunda varivo vachapinda mastreet vachiratidzira kuti nyika inerege kutongeka kuti kushayiko vanoda kuita ushamwari nenyika ino. Saka ndakatarisa zvavaita nhasi neushoma hwavanga vainawo zviri pachena kuti mhuri yeZimbabwe haichadi kubatana nevanhu vanoda kuishandisa kuti vawane kuzivikanwa munhau dzezvematongerwo enyika kuti varatidze shamwari dzavo dzemhiri kuti aiwa tine chaunga chinotiteera. Nokudaro iri idanho randingati zvinhu zvaitwa nevanhu vane kudzimbikana pamwoyo nevanhu vakaita semunhu uya ari parufu wekuti haana chaanogona kubatsira nacho kuti rufu rwuendere mberi, asi anogona kunobheura bhodho resadza achiti nekuti maita dzimwe sarudzo nemamwe madecisions musina kundikonsulta, asi vanhu havagona kukonsulta munhu asina chaanogona kuzokontribhuta. Saka zvaitwa nevechidiki vebato reNDC chinhu chinonyadzisa zvikuru nekuti hakuchina munhu ari kuvateera. Kana mukabvunza vanga vari mumuguta reHarare maitiro avaa kuti emhiri zhonga, ivo vachiti ibato rinokurudzira kuchengetwa kwebumbiro remutemo. Kuratidzira kunoitwa kana wawana tendedzo kubva kune mapurisa uchitsanangura chikonzero chauri kubira kuratidzira. Saka ava vanhu vangofana nehuku dzatekwa musoro dzisisina zvadzichakwanisa kuita.
Regai tinzwe tabatana zvakare nemutungamiri wevechidiki mudunhu reHarare mubato reMDC vaStanley Manyenga vapindawo muchirongwa. Tinogamuchirai muchirongwa chedu vaManyenga.
Tinotenda.
Thank you so much. Maybe Chris you can ask him your first question.
Yes, Mr. Manyenga, welcome to the show.
Yes, I can hear you, Mr. Chris.
Okay, uyakhuluma yini kana kuti munongotaura chete?
Yeah,
Shoda nechirungu.
Okay. Yeah, so Mr. Manyenga, can you tell us, we have on the other line here Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF, and he says what happened today was uncalled for and it's not going to help in any way. He says the demonstrations won't help anything in any way. What's your take on that?
No, my take is that people have reached to a point whereby maybe taking to the streets, they will be also ahead by the government. You find that last year people have been trying to find better ways of talking to the government to air their views, but everything has seemed to be suppressed. So people have reached to a point whereby even as an individual, you can't control them. Let's not do this, let's do that. People then decided to do what they did today.
Mm-hmm. So you think this will achieve anything?
To a certain extent, I think now that you see that Mr. Chris is on radio, is trying to reason, I think it is that the people were trying to give him a message.
Mm-hmm.
And that is a starting point. When you see them on radio like this, it means that they've heard the call of the people and they want people to negotiate.
Mm. Mr. Gakanjike, maybe you can chip in there.
The issue with the small boys is that they haven't yet graduated to become politicians. They remain activists. This is the reason why MDC keep on losing elections, because, you know, a political party with activists will never win. So an activist is an individual who can support a certain agenda for a given period of time in order to make his or her stomach full. These are hunger-driven decisions. MDC has resorted to stomach-based kind of politics. Whatever they've done today, it's not something new. It's something they have been doing for quite a long time. But you agree with me, even Manyenga can agree with me, that momentum is now at minimum level. In fact, people have ceased to support their agenda. That's why they've done it in smaller numbers. Only that they have become so much violent to the extent that if they do things, even if they are 10, they manage media. Like now they've engaged Youth Studio 7, they get coverage. But whatever they are trying to do, they are looking in a dark room for a black cloth, which is not even there. The government will not be moved by what they've done. Elections are gone. We are now looking to 2023. Recently, the rally in Mbare, it was poor attendance. So what I simply mean is that whatever grievance is that they have, the government already knows. The government understands that we are having economic difficulties. The government understands that people need transport, people need jobs. It doesn't need a demonstration to communicate or to convey a message to the government. Bad news, even Manyenga was not there. There was no leader. You know, these leaders, they hide and expose innocent people to danger. Because whenever you provoke you provoke the law enforcement, they react. And Manyenga won't be there. Chamisa won't be there. So people now need to see Chamisa. People now need to see Manyenga at the forefront. So as long as these guys are playing behind the corridor, people are no longer taking them seriously. So whatever they are saying, there is no message to take home.
Mm. Thank you so much, Mr. Gakanje. Please do stay on the line. Before we go to Mr. Manyenga, we have our first caller, Mkoma George, waruku Mozambique. Mkoma George, Magadi.
Yeah, Tripo Magadi, Mkoma Blessing.
Ah, nasi Blessing, ndamtorera boots, ndonzi jonga kandemiri.
Yeah, Mkoma jonga kandemiri, zizi, bo.
Aywa, tiri wapenye, tipe iwo fungwa zenyu, nasi vechidikiwe MDC, wapinda umekwa kwa shirati zira. Kunyanga hazo kuratizira iwo kwa zupara zukane mapurisa kumaneru kunoko. Varikuti iwo nzara ine vanhu ndo yaita kuti vanhu wapinde mugwagwa hapana chinhu chambotuma munhu kunze kwenzara. Imi munoti iwo?
Ya, ini sekuona kwangu ndo mashoko acho chaiwo ekuti chapinza vanhu mugwagwa inzara. Nekuti wega kwaunenge uriko unotongozona iwo daiwa. Sekuti ndiko joina. Ndofunga imo mutauni mupangwa iyoyo pane vanhu vanga vachitongozvifambirawo zvavo. Obva watongotanga kutojoina, watanga kutongomhanya because munhu anenge achiona ega kuti Sina zina kumira mushu. Kutongo tuwa ne dumbura hako kuti, hey, iwe shamba ita action ya gade ya gade. Kwa zina zina kumira mushu. Tiliku njika za tiri zinezi. Nenye kuti takatiza, zitakatiza huku. Nenye unungu unawego, hey, pa njika msugura la njika. Parizu na mkata zama examination fees, 190.
Asi, mkoma George, tanzo hotu urumende ya teri la uchema kwa anu, panyayama examination fees ya dzikisa, ya zosera pasha ajiri kana kurivesa. Saka iyo, imwe nya enenge ya tobuda yo mkurati zira, kune mkishita wana?
Oh, tichange tichona, anongo taura nemuru umuzi, wajwa mpa wana unangu zita, zino unangu taura unzitaita zakati, but unongo una ziramba singo ripo, but I think ndokuto tanga kuma protest ano unaramba chitongoita izvozo zvichava zvinoita kuti write something pressure
saka imuno supporta munotsigira nyaya kuti vanhu varatidzire
ya vakaratidzira murunyararo toda kuti varatidze murunyararo kwete kuratidza vachi destroy zvino kana kuzvekuzo rovana but ma protest anotongoitika akaitwa mune zvakanaka ya tinoma kuridzira va.
Thank you so much, Mkoma George. That's our first caller, Mkoma George. Waruku fona waruku Mozambique. Muridu nuripi Mozambique?
Ziku Beira.
Beira. I want to not end up, Mkoma. Thank you so much.
Yeah, not end up.
Yes, Chris Mkoma George, who called from Beira, Mozambique, says he supports the protest and he says they exert pressure on the government for it to act.
Yes, Chonga, I think I heard him also saying that, especially if they are peaceful, like the peaceful, one that
yes,
was...
he emphasized the peaceful demonstrations.
Yeah, aba Sanders Kuma lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokutshengisela okuyenziwe eHarare lamhlanje ngabasakhulayo bebandla leMDC abagcine bexhaswa ke nguZulu Mathupha la yongenileyo baba baningi kakhulu abantu esitaladeni kodwa ke bacithwa ngamapolisa yiko esixoxa ngakho lamhlanje lingasitshayela ke ucingo ku +1 202 465 0318. Yeah, asixoxeni ke ngodaba lolu. Yeah, ecingweni silabahlonitshwa bethu esibanxusileyo umnumzana Alex Gaganje oyezano PF kunye lo mnumzana Stanley Manyenga oyebandla le MDC. Siyaxoxisana labo lani ke lilelungelo lokusitshayela ucingo sixoxe sonke. Yeah, jonga I heard that some of the people who joined in the demonstrations were actually coming from the combis, you know, the commuter omnibuses. They were complaining that the prices, the fares had gone up. So, Mr. Manyenga, what do you, how is the situation? How are the people coping, especially when you look at those basic things like, you know, commuter omnibus rights? And of course, let's not even talk about food.
I think Mr. Manyenga's line dropped.
Oh, it's dropped.
Yes, I'm not sure whether Mr. Gakanje is still on the phone. Aloha, Gakanje. So I think their lines, they both dropped. Yes, but you know what's interesting, Chris, is the spontaneous protest. Because maybe they managed to catch the police off guard because they said they sent the messages, letters, petitions to the police last year, but the police has been blocking the MDC from demonstrating, from holding rallies. So today they managed to maybe demonstrate for an hour or just below an hour, but before the police came in.
Yeah, yeah, and that's interesting.
Yeah, but do you think that during that 1 hour they could have scored some points?
I think so, because I don't believe that there was not even one police officer. Remember, there's always some. I think they were overwhelmed. Maybe the numbers were just too much for them. So they decided, let's wait for backup before trying to break them up.
Let me see if we have any messages. Oh, okay, Mr. Gakanje is back on the phone, Chris. You can
Okay, Mr. Gakanje, welcome back.
It's okay, sir. Thank you.
Yes. Yeah, so now you said earlier on that the way that the MDC is behaving is mostly based on the stomach. But politics is based on the stomach. People are hungry. You know, when they're hungry, that's what they do. What do you make of that?
You see, the issue here is,
an empty stomach is not a good advisor.
Mm.
You don't need to follow an empty stomach, especially with a scenario whereby somebody is taking advantage of your empty stomach to fill his or her own stomach. I'll tell you this. We have people in the MDC. There are people in the MDC party who do not have employment history. But those people are rich. We have guys from MDC who are building mansions, who are driving latest vehicles, but we do not know where those people went. This simply means that the guys are getting money out of using people. They take advantage of the situation in our people. Why? Because they are the guys who invited punitive measures, who have put us into this mess. So they did it intentionally, knowing that when people are hungry, and you influence people to demonstrate, you influence people to get in the streets, people will just do because our people are desperate. However, the government is doing every effort to feed these people, like you have responded to my brother who called from Mozambique, that the issue of exempt fees was already responded to by the government. But these are people who do not appreciate government efforts in trying to deliver the basics that our population needs. So a demonstration, then, this is just their way of registering their displeasure, is their way of registering bitterness. But to the MDC group, is their way of harvesting money, because some hostile embassies will then finance them, some civic society organizations will feed into them.
Yes, sorry, Mkoma, let me just bring in one of the MDC youth leaders in Harare province, Mr. Denford Ngadzore, because we are having problems reconnecting to Mr. Stanley Manyenga. Mr. Ngadzore, welcome to our show.
Thank you very much, Mr.
Yes, I think you heard what Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF just said. He said MDC people, most of them, they are into politics and they take this like their life career. And most of them, they drive nice cars. He does not know whether they have ever worked before. He thinks it's corruption and corruption right through from you guys. What's your response to that?
But up now, no one has arrested. The only few people who are arrested in MDC, those are the people who actually are treated by the court. And as a party, we don't tolerate any corruption. So, ZANU-PF, they want to try and equalize because ZANU-PF and MDC. You know, advance my policies, Ewarombo, could drive a motor of the economy in America. One MDC, as you know, Aba, by the fact that the Jews were by their nature. One had a hard working, one had a Nesimba, one no Funga, one had a Koro, one on the innovation. So, how great could this be? So, Mumes, I don't pay for you. I'm going to send them as Magwins. Could you buy it now? The city of Harare, you know, to name MDC, is right in Dongo. But I know by now, I can tell you, you have to declare insolvent. Because no, just no, it's not clear with the innovation. So, Panyayo, I think in Yaya Samaturo, in Yaya Tokato Dismiza, it's not a sex, because those guys who could even on a Mapazi, and take with a new Kundabuanu, Makosi, Kuzadi, Mapuriza, one who are captured in the ZANU-PF. And by now, no one has been arrested or even convicted. So those are baseless allegations against MDC.
Vagakanji.
Kumanawa, Ramboguza, and the Rebutima activist in AC. It was a banana or a no sector and that he knew. The MDC Munivan, Rasna Nurundi Kushanda, Rasna is going to Lagam Bushandi, Varku Gara, Masaba, Mamuchi, Anogara, Kuru, Rikuzan Pier. What drives a motor to Muchi, Zakanaka, the Revolu Group, and Pier, even Varku Biro, Ani, Bundongu Patil, and Yoka in Zanis. But I was GNU. Chakazuzona ya pera kutilacha misa wakandewa hati kama business na wamu kabi. It is no ramu kabi zine muna anopenga. Tirikuti inini kana vanhu vaine zvichemo nehurumende havapinde mumigwagwa kunoratidzira zviri kunze kwemitemo kana zvikonzero zvavo zviri zvechokwadi. Asi kuti bato reNDC rakavambwa pamusoro pehunhu hwekutyora bumbiro remutemo, nekuti ndo zvinovapa mukurumbira. Vakatyora bumbiro remutemo vanoziva kuti mapurisa edu haadi kuti kodzero dzavamwe dzikanganiswe. Pavano mapurisa paanopinda achiita bring back law and order, ivanobva vachema vachiti tiri kudzvanyirirwa. Asi ivava vanhu veMDC kana mukavatarisisa, hakuna weMDC anoti akabirwa nembavha mumba anonoripota kuHarvest House. Vanoenda kumapurisa mamwe chetewo avanozopomera kuti ari captured, atiye zvinhu zvese zviri captured. Munoona kuti utungamiri weMDC mwese magweta anotoganza kuti vanogara vachihwina nawo mumatare edu edzimhosva. Dai matare aya angaredza nepiwei, kungadai kusina gweta reMDC rinokunda musadzo. Saka avakomana vanongoita maungira segaba risina chinhu. Ipapo hapana kana chaataura. Ataura zvekuti kubva kuna vanhu vakaexternaliza mari, ataura zvekuti hakuna vanhu vakasungwa. Izvi zvinongova nhema dziri pachena, nekuti vanhu vari kuita uhori vari kusungwa. Asi kuti munhu asungwe zvinoda humbowo. Hazvidi kuti munhu ave meactivist kuti angonokedzere kuti uyu aba obva atosungwa. Saka kuratidzira kunovaka rugare nemari vakomana veNDC
ava. Chris hanzi Mr. Ngadzore vada kurespond.
Okay, so go ahead sir.
Matawire akombeti veZANU ava ana maturo, because zvinotozikana munhoroondo ino kuti ZANU PF ndeine basa rokreata employment. So ungaana uchitoblema kuti izvo vanhu veMDC vazodai, because ana uchitaukashanda. Zvivai kuti ndodambudziko kusashanda kwemari yuti MDC oro one anyone ari muMDC inoratidza sembo yenyika kuti nyika inei yese haina namabasa. So that blame iyoyo don't even give it MDC, give it to ZANU PF. But chechipiri, kana paine uyo anodriva mota or ane matandiro, remember maZimbabweans by their nature they are hardworking, including on MDC. So as a driver motor, that is too hardworking. But kana nyiri nyaya yeexcellence ye foreign currency nayo yekusungwa yeeverything. President wako iwe Mnangagwa ndiye akataura ega achingopinda kuti malisi aida kuudza aya ndeye vanhu vakabudisa mari munyika. Pamalisi ipapo pakapaka zvaya ZANU PF yega yoga. Zvakare kuna president vamugabe vakataura iwo mbune kuri nyika inei yakashaya 16 billion ende vanhu ivo zvakare vakanhongwa ipapo vanhu vari muZANU PF anova makambanies earmy makambanies vako veZANU PF including Obert Mukovo. So kana tichiti isusu ZANU PF inoba wanoti referring kwatiri isu kwatinokoma reference, we are actually confirming what your president E.G. Mnangagwa what Mugabe said before vakati ashaya achitaura nyaya. It is true kuti E.G. Mnangagwa akaannounza list ravanhu vanobva munyika rosanganisira maofficials maminista nevakuru veZANU PF.
Pakaoma apo Chris, tisati taenda kuna vagakanyika. I think we have a caller, Chris.
Yes, silomlaleli Jonga. Iya, siyakwamukela kuhlelo.
Ndinonani misikande ninjani nakwi-27 nabalaleli.
Siyaphila ninjani lini?
No, siyaphila.
Ye, ungasiphathisa kuhlela.
Yebo, yebo baba. Mina ombono wami uthi abona le nto yama-strike yayona it's a punch, but ngabangu uthi kakhulu isilimazisa abantu, balimazisa abantu kakhulu ngoba uhulumende okhona akanandaba nabantu, akabavikeli abantu, into amasayo.
Mm-hmm. Manje hallo?
I think his line dropped. Yes, I think it's nemwe mutereri tisataenda kune vadare vedu tinamukoma Andrew ari parunhare. Hello.
Mukoma Jonga Zvirise.
Ndaiva ndiri mupenyu mukoma Andrew. Muri kufona muri kupi?
Ndiri ku Cape Town mukoma.
Cape Town, South Africa.
Yebo. Ndiri kungonzwa ngo zviri kutaurwa apa, saka regai ndipopindura baba ava paku ZANU PF panditika. Baba zvokuti ngatizitere zvakanaka, nokuti kutaura kwatiri kuita uko ka zvokutipedzera nguva, ende ZANU iri kuti MDC iri kukanganisa. Saka kana uchiti iri kukanganisa, iri kukanganisa papi? Nokuti tese tiri kuda zviro zvakanaka. Hakusi kuti kwai uyu wataura zvanzi zvaipa iye achiti ngatiite zvakanaka. Saka vanhu vakaratidzira, hazvisi kuti kwai vari kutanga mirizhonga, haiwa vari kuratidzira zvinhu zvokuti zvino izvi zviri kutiomera. Saka tienda kupi? Nokuti takaenda muSouth Africa macho matiri munomu, hatira kumira zvakanaka. Epari zvinezvika vanhu vari kuvengwa zvimwe zvisingaiti zvokuti makada kuteerera nyuzika inongotaura nemunhu wekuZimbabwe munhu wekuZimbabwe munhu wekuZimbabwe azvimbotaura kunze kwai munhu ari kubva kuChina chichi munhu wekuZimbabwe saka ava baba vabva kuzano avaka ngavanzwisise nokuti tese tiri vanhu vemuZimbabwe saka ngati kana zvakadaro ngatipinde futi maelections kana vachitika MDC iri kuita mirizhonga ka tingati ngatiite futi imwe politiki kuti ngakutange futi maelections nokuti maelections akaitwa aya akuzvisi kuti kwai zano yakawina munangakoyo zvakaswaipwa zvinhu zvese zvatakaona kana nyika dzese dzakazviona
asingakaswaipwa zvinhu zvese mukoma Andrew
saka kana ivo vane nharo futi
mukoma Andrew
ngatipinde futi maelections eipari zvino
mukoma Andrew ndikubatei muromo kuti panzvimbo yekuti munge muchidzokera kunoita dzimwe sarudzo kana muine humbowo kuti pane zvakasuwaipwa madii kungoenda kumatare nokuti takaona MDC yakaenda kuconstitutional court nyaya yakanzi yaraswa neconstitutional court ikoko vamunangagwa vakanzi ndo mutungamiri
munoona paa zvakungozvongotarisirana pasi zviya ndezvongo hapana munhu akambovota nengiriki akavhota nengiriki munangagwa hakuna mukoma jonga ndiriuya kupinyepirayo ende
kusanganisira navagakanya
zvine nharo mukati nokuti vanhu vari kutambura hazvisi zvakapera chingoramba chete chingotaura chinhu chimwe mukoma jonga akada timonasamotarisa maningirika hapana chimwe chino chinoti munhu wemuZimbabwe ari kukomplena asitaura chimwe chete ari kutaura nzara nekutambura chino chimwe saka toenda kupi
maita mukoma Andrew ndofunga tichapa mukana vadare vedu vapindure ndofunga vangadzoro varoda kukasika kubuda muchirongwa regai timbovapa mukana tisati taenda kuna vagakanja
nyaya yekuratidzira inoratidza kuti izvo as an assembly seHarare province tiri kuziva zvinyito zvevanhu so nhasi ndo nhanganyaya yekuti tikwanise kupa vanhu chaingodiwa chete was to provide leadership but matambudziko ari munyika ari muHarare vanhu vese vari kutambura that's why kubva nezvino tangoronga chirongwa ichi vanhu vazhinji vajoina patabude kwatabva ikoko tichipinda mumusiriki kwaita vanhu vakawanda chose vajoina kudambudziko ratinaro ndo rine vanhu ivavo dambudziko ratinaro ndo rine mavhenda ndo rine vabereki vedu ndo rine mastudents ndo rine munhu wese so chirongwa ichi chirongwa chichauya every week every day asi I want to tell you one thing koma jonga isusu pano takamboedza chose kunerisa mapurisa semusangano but ndakazoona kuti mapurisa is now an extension yezanu p f zvaratidza kuti izvo we cannot apply or notify mapurisa vatinofungidze kuti izvo they are working in zanu p f because zanu p f is our competitor zanu p f rigged election zanu p f ndo vatinofaa kuti tibvise so therefore we have make sure that izvo hatichakwanisi kuti vanotify kusvika mapurisa varifoma vaa mapurisa estate vavasiri partisan
Thank you so much, Chris. Ndofunga vagakanje vatomirira kuti vapindure.
Yes, Mr. Gakanje, please go ahead.
Dambudziko rine mwana uyu rakakura handa kubatsirwa. Ari kuti kudriver motikari zvinoreva kuti vana veZimbabwe vanoshanda nekuti dzadrivewa kuMDC. Dzikadrivewa kuZanu PF dzabiwa, dzikadrivewa kuMDC kushanda nesimba, number one. Number two, nyaya yedu iri pakuti ratidziro yaitwa nhasi haisi pamutemo bumbiro redu remutemo rinotaura kuti zvinotenderwa kuratidzira murunyararo mushure maunge wanyorera kumapurisa vokupa tendero mapurisa zvavanoita vanotarisa kuti zvauroda kuita hazvisi kuzokanganisa kodzero dzevamwe here ndine hama yangu yabva kutaura ichiti maelections akabirirwa ndomandakuudzai pekutanga kuti chinangwa chevanhu vachokuratidzira hachinei nekugara kwevanhu munyika ino chinei nekuedza kuzivisa pasi rose kuti tisu taikodzera kutonga asi hatisirisu takazotonga zvamaabvunza zvakanaka kuti kana muchiti imi makabirirwa musarudzo kudaika nehumbowomo takabirirwa apa iye zvino kumwe nezvu vakaita mavhoti makumi maviri nemanomwe 27 muchirungu vakadyiwa nemunhu wezanu pf anga ari kumaover 1000 havasi kutaura zverigging dambu vaikotamisa kachiti hatinei nezvekumwe nezvi tinotarisa national election asi vanhu ivavo more than 1000 vakavhotera zanu pf vekumwe nezvi vekuuzumba vekuepwezi vekubinura ndo vanoita kuti purezidendi vamunangagwa vahwine saka ava vanhu vane pfungwa yavo yekurambira nezvakabuda musarudzo asi chandinovatsiura nekuvadzidza ndechekuti havafaniri kutyora mutemo wodada sezvauri nekuti mangwana vakamuka vari kumapurisa tozova ndozvavanotsvaga zvekusungwa Ino zavaita izi ari kuganza kuti taita tatobudira mangwana inenge yamhosva ndo panobva paita ana American embassy votanga kuandoka funding vachiti mapurisa ari kudzvanyirira vanhu asi ingaitawo nyika here isina mutemo yekuti munhu anotaura kuti tichangoratidzira patinoda asi zvisinei ndaindova peyandiro ratidziro chaiyo chaiyo iri munzira kuuya kune zvatiri kurongawo isu zvinoita kuti nyika ikwanise kuza ndandiri pakanzuru nhasi kanzuru iri kupa vanhu mvura ine green meya wemgc anonzi Herbert Gomba abvuma kuti mvura yatiri kupa vanhu haisi up to standard yekuti imwe akanzi neumwe wechidiki imwa mvura iyi wakati tepote nemwe unoshamisika kuti kanzuru yacho inotenga mineral water saka kana kanzuru ichitobvuma kuti tiri kupai mvura isingaiti chaari kutaura kuti kanzuru iri kupefoma chii makamboonepi kanzuru inoti inoita wedhigiure $15 million mawekazi acho ari kumboshanda kupi saka muchidimbo ratidziro yaitwa vana vezimbabwe vanofanira kunzwisisa kuti izvi zviri kuitwa nehuku yakachekwa musoro isisina direction iri kungopaparika nekuda kuedza kutsvaga kuti vaone kurarama nekuti vanhu vemgc vanorarama nemhirizhonga kana vakaita runyararo havararame kana vakaita runyararo havaite relevant saka hapana chisvinu chavari kumbotaurao
thank you so much vagakanji rambai muri parunhare timbotora muteereri tina mukoma richman vari parunhare
hallo
mukoma richman makadii
makatimba here
aiwa zvinofadza kumbotsikwa neshoroma pachirongwa richman
vagona
tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma
ndaida kubvunzawo vakuru avari kutaura
vagakanje
vari kumborarama munyika ipi vakuru ava
havari muharare
apa hakusina mwana mudiki vanotaura zvavanotaura zvekugotswa tsuro izvi pachake pachake pato richori mupavha munhu iyeye mupavha iyeye izanpet iyeye
handizive kuti
imbavha miraindipedze
ndaida kuti ndikuudzei kuti hatisizve kutukanaiwa kungotaura makoins enyu
nyika yese Zimbabwe tinofanira kuti maguta yese vanofanira kuitira izvozvo tinofanira kuti vanofanira kudemonstra munhu nyararo hatii mhirizhonga ivo pachava nezanopeze ndovane ropa mumaoko vanhu vavakauraya vakawandisa bcause pachake nepfungwa dzakadzitira muche nezvaari kutaura izvozvo bcause zvakutaura zvisina mutoro wese
regai tivape mukana vakupindurai musabva pachirongwa rambai muri parunhare rambai muri parunhare mukoma richman
anotaura kuti kachamisa kaari zvamataura ndikapi kanotaura zvane basa rese mani
mukoma richman regai tipe mukana vagakanje vakupindurei
kunga wande tikuti vagakanje wani kanoti kachamisa kuita sei kwacho takamboza tichiti kaiidhi izvozvo
vagakanje pane munhu atsamwa apo mamunzi regai chimirai vapindure varichman mukoma gakanje pindurai tinzwa
nyaya iripo yakareruka mukoma dai zano ps ichiuraya iye richman ari kutaurisa dai asiri mupenyu dai kusina munhu anonzi tendai bichi dai kusina munhu anonzi nelson chamisa dai kusisina munhu anonzi job scara dai zano ps yaiuraya zvisinei ndiri kuedza kukuonesai kuti vanhu ava vebato rinonzi mgc pfungwa yavakasiyirwa navatsangirai vakatadza kuivandudza mukatarisa malines of argument avo kubva muna 99 kusvika nhasi akangofanana ndiri kuti if people have a reason to demonstrate constitutionally according to the constitution which they claim to be champions of they should apply to the Zimbabwe Republic police formally. They are responded formally the same way they were given the permission to have their rally in Mbare. They do it peacefully, but because they know that they don't do peaceful demonstrations, they infringe other people's rights because their demonstrations. They do not want a formal approval so as to please their external handlers. Kana vaine zvichemo izvi vakada kuita padistrict
mukoma gakanje just to interrupt you the MDC gentlemen they mentioned that they have tried to approach the police for permission to demonstrate or to inform the police that they are planning to hold demonstrations but they have been turned down and I think they have been complaining of being turned down by the police for the past 5-6 months or so.
They had a rally in Mbare recently. The police cleared them. What the police does is that, not being a police officer,
It's not like you apply now and you expect them to clear you, because there are a lot of considerations that they make. What I'm saying is, I know these MDC guys, they didn't mean that they applied. We could just see the application letter flying all over on social media. They have now resorted to violence because they think violence will justify their cause. How is violence going to justify their cause? If you remember on August 1, they say that innocent people were killed. January 2019, they say innocent people were killed. Who are the guilty ones? Who are surviving? Who are not being killed? So these are people who expose innocent people to danger. So that they justify the cause. They try to mudslinging the government of being brutal, breaching human rights. Why is it that they don't lead demonstrations from the front? Because they know it's illegal. That's why Chamisa at one point called them stupid. He was correct, because he wasn't there. Chamisa was somewhere else seated, waiting to announce, to read the press, like sympathizing with the people who could just been confronted by the law enforcement agents. All I'm saying is, let's practice the constitution. That's what is called rule of law. This guy who is saying whatever shit that I'm a thief and stuff, you know, this is typical of MDC Alliance. They do not have lines of argument. They can't stand a debate. All they can do is to insult and to provoke. If you imagine, if we were in a studio, Chaka Garabetano studio, I could have beaten him, and that's what he wants. Then he will be saying that, okay, he's full of that. But I cannot wait to be called a thief and let him go like that. They provoke people. They do not have faith.
Thank you so much, Mr. Gaganj. And this is what I'm calling Richmond. What you're talking about, Eric, and what you're talking about,
right now, Pauribo, Utana, my years in Mongo, Pauribo, Papi.
Gaga Jans, Mongo, Mongo, and I'm returning my years in Mongo.
Pato, Papu.
Is he still there?
Yeah, and Dofunga Gaga Janaria in Enge, Zikira. Wana kwa nangawa siru kunzwa. Asi. Yes. Yes. Ndofunga. Yeah. Regaiti mboti titore. Tinzge wa tereri watumira mashoko hao ku Facebook page. Ye, viewe shona. Tozoka kwa muri. Tirukita dambu ziko. Wa komana we MDC. Wa Stanley Manyenga. Pamwena wa Denford Ngazuri. Na mozao. Na namba zao zirenge ziru kuneza. Saka regaiti mbozi wa shukuta urwa. Neva. Tinzwe shukuta urwa neva tereri. Wa tereri vedu, tina mkoma Fortune Zihara. Hanzi yu opinion yao yu, hanzi vanovese, vano supporta MDC. Chimbo gara ipasi, mfungisisa inekuti Chamisa, haka kutambisira inguwa enyu. Hanzi beta, musiane ne politics, mshandire muri chete. Ndi mkoma Fortune Zihura. Ya wana kutawara watewaru kunyora waru kupi. Then senzeni two boy, hanzi jakuda action. Modi Mushorwa, good evening, Studio 7, Maskora CI, Wataskora, Tinotenda, Mukoma, Useni Nyangwa, Warukutindi Fonereiwo, then Fraser Chicks Nathan, anzi iko kushaya respect kurukuitwa na Gakanje, Jnurati Zapachena, Pati Ari Kumirira, Jakaoma, ndi Fraser Chicks Nathan, Selector Gabby Jones, anzi ini, ndrukutoda kumanya mrodi, I'm ready. Then vamwe watumira namba dzao vachiti tovafonere ndo vamwe watumira ipapa Chris.
Yebo jonga ye abasanda sixhuma ke sixoxa lamhlanje ngodaba lokutshengisela ukwenzakale eHarare sile ingcingo zethu zingani ziyahlupha kahlupha kodwa hayi ziba khona nje bayangena siyabathola ke kancane kancane lisipheke isikhathi silifonele ukathe silethuba lokuxoxa lomnumzana Denford Ngadziwore. Mr. Denford Ngadziwore, MDC Harare Youth Secretary, welcome back again on set.
Thank you, Mkoma Jonga. So, Kutanga and Atera, White Hour, this is Anupiva. Mkoma, what is misguided? Ask Jatin one. What is happening in Kamuno? At Tipanisi is Society Assembly. Kuti Tipanisi Kutis or to notify Anupiv? Could we are coming for you to remove you? Or to notify Anupiv through police? Kuti through Minuta? Because 1 hour, that's an Anupiv. Chachipiri, Anupiv in a Norondo. Even after my notifier, when I get turned down. So, Kushika, why? Here, my police are. Why, Kushika, and that's my police are in Nika.
asiri mapurisa ebato chavari spirita chavanotifaya but pari zvino tine chikonzero chikuru chekuti mapurisa extension yezanupi of youth league extension yezanupi of as a party so therefore atikwanisi kuvanotifaya asi going forward zvataita isu mapeaceful process aya aasi kuzomira and aasi kuzomirwa naanyone because vana vezimbabwe vana vemuharare vane nzara vane zvinyunyuto vangatara hostamaturo atama allegation but zanup f knows the truth of what is happening in the country vanoziva kuti izvo vakundikana havana solution to the crisis kutenderera kunoitaa mutuli kutenderera kwaabizeti manguja even ed wacho hapana tinozikanwa
vagagaji Hello, Mr. Gaganje, are you still there?
Ndiripo.
Ehe, tataura henyu tichimirira vateereri.
Mwana uyu dambudziko riripo. Zvematongerwo enyika zvinoda kukudzwa nekurayirwa nekudzidziswa nevanhu vanoziya zvavari. Dambudziko raita muMDC vaita ma same age boys vese, hakuna anotsiura umwe kana kudzora umwe. Zvaari kutaura kuti vachaenderera mberi neratidziro. Zvinoita kuti varambe vachisangana nema law enforcement agents. Why? Because the manner in which they demonstrate affects those people who want to be taking part in demonstrations. The fact here remains, the economy is not well, things are tough, and the government is doing everything necessary to make sure we sail through. Even I thank the government for giving MDC MPs vehicles and stuff because while I send some bazi to parliament, that's not my MP because the party have no tambura because they abuse the mafanza. I don't know if I want to open it now. Here are the Rohingyas. We say that they are far imosa inosungi samunu garam trongo yepu kondresa mirijonga. Nekuunganidza vanhu nekuita ratidziro zvisina mapurisa mukati dambudziko ndekuti tikataura ndataura endikati vakabirwa iyeyu kana akambobirwa akatonomhangara kumapurisa mapurisa aya anozongotanga kuzvindive zanupf kana tasvika panguva yekuti varambidzwa kuita mishonga asi pakati pese apo unobvuta vachiti mapurisa akanaka mapurisa ebenditafuipoka ndakanzwa masondo apera ikoka mukomana akachitaura chamisa kuti tiri kuda masoja kuti auye tiite nhaurirano kana vangopedza kudaro zvonzi futi masoja aya ashati pakapinda vamunangagwa muna 2017 ivava kumana ndo vanga vari pamberia vachifara nekupembera asi kuti vakazoshaya mapersonal benefits mukati mazvo so chandirongotaura ndechekuti kana vachipupura zvavo kuti vacharamba vachienderera mberi nokuratidzirwa kundichiziva hangu mumwoyo mangu kuti havasi kuzoenderera mberi zvaguma nhasi tinoramba takatarisana navo tinoramba tichivaona isuwo ticharamba takatarisa nezvaro zvezimbabwe zvoborinyara kuti vachasvika asi ndinokuvimbisai kuti vagumisira kuita nhasi
ndizvozvo mukoma regai tinzwe vangadzore 30 seconds tine muteereri ari parunhare
zanupf ndiyeitopara mhosva iri kuuraya vana vezimbabwe nenzara iri kupara mhosva yakapromisa dzimba 800 by now anoti zvine single house yavakwa vakapromisa mabasa hapana basa ravakwa vakapromisa kuti vaa maindastry anasviso stiw hapana chaitwa so actually zanupf ndiri kupara mhosva vana vezimbabwe because they promise sex they promise nothing was it fulfilled since they are elected even since the coup so what we are saying isisi paperi pano kudemonstrata aiti mhosva demonstration is a right which is entitled in the constitution but it is actually zanupf through the police vakavharisa mademonstration so illegally zanupf ndiye akatopara mhosva in terms okuvharisa demonstration
Thank you, Mkoma. Rambai mwri parunare. Tinea mutereri. Wa, Hussein Makadi. Wa, Hussein Makadi. I think we have lost Mr. Hussein, Chris.
Yeah. It looks like we have lost him. Yes. So, Mr. Gaganje?
Uh-huh.
Yes. You hear what the people are saying there. So, in a nutshell, are you saying that the people shouldn't demonstrate and wait for the next elections?
No, I am saying
peaceful demonstrations are constitutional.
Mm-hmm.
Recently, MDC had a rally in Mbari. If you have a grievance, you write to the police. You demonstrate peacefully, like we are going to do against the poor things delivered by the council. We are going to apply to the police so that the police will analyze, gather facts, and will establish that our past is a mirror. As the MDC party, it is a party that was founded upon basis of lawlessness. That's why ever since MDC was established in 1999, they've been at loggerheads with the law enforcement agents. They've been in court in and out. In 2007, they killed a police officer in Kwazana using stone. These are murderers. These are missionaries. They do not want to follow procedure. If they do an application, as MDC youth, even personally myself, I'd be happy to go and hand over their application to the police. They can be cleared as long as police and security army is satisfied that the demonstration will not end violently. But because they want...
But they've been turned down several times, Mr. Gakanj. They've applied and been turned.
What happened?
Yes.
Even I remember when Godfrey Senengam was still with ZANU-PF.
Mm-hmm.
He applied to stage a demonstration. I'm not forgetting what was the purpose of the demonstration. He was denied. The police doesn't say, because you have brought your application, go and demonstrate. They analyze, like for example, they need to deploy police officers for that demonstration. Let's say you apply and say we are going to be 10,000. They know the ratios. For example, let's say 10,000 people need 2,000 police officers, but they won't be having staff here, say 2,000 police officers because of other programs. They can tell you to stop. So the intention in the matrix are to go and see if you have a number of people who come and say, if you can't want to stop us, you don't want to get a little bit of 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 a
little bit of a little bit of a vangadzure vataura kuti vapinda mugwagwa kwema awa mawiri pasina kana ruzha kana chii kana noise yazeiti yaitika noise yazeitika pauya mapurisa 2 hours later kuna Harare Street vaakuparadza vanhu munoti
ndiri kuti mutemo hautenderi kuti vanhu ivava vapinde mugwagwa vachiratidzira kusina police clearance ipapa paari kukudzai kuti vapinda vachiita runyararo manyepo nekuti vavharisa vanhu zvitoro. Mapurisa anouya kazhinji katobedzi kana paita munhu achema-chema kuti inini handinei nezveratidziro yemdc akandavhariswa chitoro changu. Baba, you don't break. You don't expect the constitution to protect you after you break it. You don't break the half side of the constitution and expect the other half to protect you. You know, you enjoy the privileges of the constitution on one basis, that you are not abusing it. Number one, you are not disadvantaging the next person by actually infringing on his or his own rights. If they do a peaceful demonstration, a peaceful protest.
Thank you. Regatinzwe muteereri mukoma Hussein vaya vanenge vadzoka zvakare parunare. Mva Hussein makadi.
Kiripo makadiwo.
Munokuluma futi here?
Ndinotaura.
Munotaura, taura itinzwe kana kuspika. Tipe ipfungwa dzenyu pamusoro penyaya tiri kukurukura.
Ndine kushamisikana baba ava vari kutaura vabva mukoma wangu uriva kumirira ZANU-PF. Ndinonzwa kubatikana kuti mutemo mumwe chete wavari kuti nhasi MDC yatadza kuenda kunonyorera kumapurisa wakatarisa kuti last year they almost had like 18 akatendo down nemapurisa wachiambidza a peaceful demonstration. A peaceful demonstration is a right of every citizen. Saka vanhu vakaenda, they must be granted. Because one a good way of expressing what they are feeling. Saka vanhu in Zimbabwe, one a right of a demonstration. But Shanita in Zimbabwe, that state is captured. ZANU-PF, yakazombata four corners, nyinga kumapolisa. People, what would be their own right to demonstrate. People are not satisfied with the government, so they have a right to demonstrate. But already, the MDC and Alain, there are no kundira, kunotua, fiction of administration, that they did demonstrate, they must be granted because it's their right. It's not only head office. It's not a terrorist organization. It's only head quarters. In other words, it should be a right. They represent the mass we need. So I'm very surprised and over. And a live footage was shown by Nwachipuro in Zimbabwe. Daylight. Nwachipuro was chief. And so that everyone witnessed that. But in Koma Wachara, we saw an Akufa. We saw an Ogre. No words, I'm Koma. If you are the only one who is enjoying Zimbabwe, I don't think everyone is enjoying. In minor, the mass, they are suffering. You people must have the heart to rule the people. You must be leaders. Not dictators, and the way you are doing in Zimbabwe. It's very painful. Now we are here in South Africa, Tungarakunoko. On our way. Yeah, we have two sectors that are in Zimbabwe for us to provide for our families. We always want to come back home, but the state in Munica is unbearable. Saka, people, they have the right to demonstrate, they have the right to whenever they feel like going into the street, they must be granted
permission
to do so.
Thank you so much. Yes.
Sure.
Thank you so much, Mkoma Hussein. It's only that time we didn't get to tease. Mkoma Hussein is calling from South Africa. He said last year alone, 18 MDC applications were turned down by the police. And he says ZANU-PF has captured everything, including the police. And also he says what makes him angry is the denial by Mr. Gakanja that no one was killed last year in August, Chris.
Yes, it's very, very interesting, Mr. Gakanja. Now, what do you make, Mr. Gakanja, of the situation as it is? You know, people are saying that they can barely afford, basic stuff. Even the example gave earlier on of people not being able to go to use commuter omnibuses. Now, when you see such a situation, is it not an indication that the government has failed?
You see, first thing I need to correct my brother Hussein, who has just called.
Mm-hmm.
These people, you know, it's like supporting MDC. Mm. You get a bonus of some kind of misunderstanding. I never said people did not die on the 1st of August. I said innocent people were exposed to danger. Danger which cannot be attributed to the ruling party or to the government. Because these MDC guys are violent. In 2007, they stoned a police officer to death. During Morgan Tsvangirai's funeral, they almost burnt Kupe. Right now, you can't walk down Nelson Mandela wearing a T-shirt for another political party which is not MDC Alliance. They'll beat you. So what I mean here is, vanouraisa vanhu vari innocent, vachiuraya ivo vacho futi kana vakaona kuti vaprovoka state haina chaita, ivo vacho vanourayana kuti vazotaurira pasirese vachiti ZANU-PF yauraya. Right, ndoya panyaya yenyu, zvinhu zvakaoma. And zvinhu vanofanira kunzi vanhu vedu vakunzwisa kuti zvakaomera pasi. Ndosaka makaona kuti by election rakabva kuitwa muno Harare, ZANU-PF yakawedzera mavhoti. By election rakaitwa kumwenizi kwainzi naiko kamukomana kachamisa tapinda kuma raw areas kukambena vakarohwa nekure vanhu vari kunzwisa kurungwa maproblems edu. It's not a government failure. As a country, we need to be united to come up with the solutions and the way forward. Inini tinondoshamisa chinhu wani, MDC people are problem killers. They can tell you the problems of this country using words from Oxford Dictionary. They do not have a single line of
solution.
Yeah, Mr. Ngatsuori, please respond. We are out of time. We are just about to come to the end of the show. Can you give us your quick response?
Munoziya iri kuti ZANU-PF mutswe election kukwadzana. Yakatera bhoho 30 meters away from polling station. And zvakaita as a way of campaigning. Mvura yakanaka chose, we know that mvura is a right, must citizens. Tozvikurudzira. But the way maita zvakaitwa,
it was a way of campaigning. That is the
unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. I hope you join us again next time. We have come to the end of the show. That there was Mr. Danford Ngadziwore, MGC Secretary for Youth in Harare. You also heard from Mr. Alex Gakanje from ZANU-PF. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. I say, till we meet again, continue supporting Studio 7. Good night.